Inini ni Marvelous Mshananya huye ndichiti yei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu uchivabu 31 2019. Mazana ni mazana evanu vano ungana mu White City Stadium Bulawayo vachionekana ne mutumbi wa mutungamiri wezapu vadumiso darengwa avo varikurazikwa ne mugovera kuntabazi nduna mudunu rematebeleland north. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinonyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richikurudzira kuti pave nenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi munyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona sekunge mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari munhu ane mukana wokugadzirisa zvinhu munyika kana vakapinda panyanga dzekutonga nyika. Makurukota ehurumende oenderera mberi neurongwa hwokuita hurukuro nevamiriri venyika dzekunze muZimbabwe vachikurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvichibviswa sezvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo yakawanda. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mabasa akaitwa navadhavengwa panguva iyo vange vari mupenyu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.